pane zvemapengero enyika kana takatarisana nemisangano yezanupf zvanyatsotaridza kumunhu wese kuti chinonzi dhemokirasi chii uyezve vanhu vanosarudza munhu wavanoda kubva kuna kansela mp seneta kusvika nekuna purezidendi ichi chava chinhu chinozikanwa pasi rose kuti comrade idi mnangagwa vanhu vapurezidendi ndivo vakatarudza kuti vachazomira basa reupurezidendi munyika muno nhau zvadaro iye zvino rava jana ramacancellors mamps namasenators ava manje ndova kusarudzwa pasi kunzvimbo dzavanozikamwa saka nemugovera imbuna mbuna asi zvatinongonzwa namahumwa humwa grepvine pachirongo kuna amwe mapato zvaitiwa nezarupei zvatisati zvamboitika tinongonzwa kuti vachaita saka regai tione kuti vachazviitenge.
Dr. Zembe, nyaya yemaprimary elections nezvataurwa navachirumanzu
kungangova kureva tichitanga kutarisa bato rezanupf kubva 1963 parakavambwa tinotarisa chose kuti havasati vakwanisa kuita sarudzo yenhangemutange mubato mavo. Nhangemutange inenge iine mirawo yakainzana, mirawo inogutsa nhengo dzomusangano uye ichiunza mawirirano. Tikatarisa nyango 1977 kumozambikuko kwakaita zvisizvo kukabvutwa ushe kukaguma vamwe vauraiva vamwe vachiswa kusvika vabotso madhere apasi vakazogurisirwa upenyu nezvirwere zvekupundwa kubva mukati imomo kuvika pa1980 tinoziva chese kuti sarudzo dzose dzakaitwa bato rezanupf richina Robert Mugabe semutungamiri hapana mapitse akaitika mubato iroro asi achiti uku tine mapitse senhambo yokutanga ndoprimary nezotaona vamunangagwa hapana pavakangosharwa mumapitse kuti nhingi wamirana nhingi vanosharanda vava muboka wazowana mavhoti akati ndinhingi wazowana akati ndinhingi saka zvose zvaingoitiwa zvichinzima inhengo dzinozomirira kumakanzura nokumamhanza yeparamendi zvaingova zvide zvavakuru vacho.
Regai ndidzoke kuna vachirumhanzu. Vachirumhanzu, tiri kuona kuti vazembe vari kupokana nenzira yamuri kutaura iri kushandiswa nebato rezanup f. Koyo nzira iri kunzi ichashandiswa netriple c pane zvokuti vanhu vanonzimira yekusvire kwanhingi munoti?
Regai nditange ndapindura zvavanga vachitaura. Ndofunga havanyatsa kuziva kuti zanup f inosarudza vanhu vaese. Iye zvino zanup f yakapurinda maballot papers kuna vanhu avo vaiti vandakumirira samakansela tomboti wazi rasi tinoda nhingi nanhingi nanhingi vabuda kuti tinoda kukukwita then zanupiefu yopurinda ballot papers ina mazita avanhu ivavo. Vanhu ivavo vomugovera ndo vanenge vachisarudzwa navanhu vomuwadhi imomo. Saka shuwa shuwa ndeti dhemokirasi inopfuura izvozvo. Tochienda kune yaataurwa yetriple c iyi mondiudzai kuti zvinhu zvakamboitika seiko kunzi vanhu vanosarudza munhu wavanoda. Vanhu ivavo vanoidentifaiwa sei muvhillage? Hazvinzwisisiki zvokuti chero ukada kupa mwana wecrash kuti ndotitsanangura kuti izvi zvinotaurwa netriple c zvinorevi mhinduro yake ndokuti angangopedzira chingofuza chi because hazvirwisisiki kuti vanhu vasingazivani vanosarudza munhu wavasingazivi iwopamba sei.
Pindurai tinzwe Dr. Zembe.
Ndingamboitawo somubvunzo kuti vachirumhanzu vangandipa here mhinduro kuti zvakafamba sei zvina akuru negore rapera pamabielection 19 out of 26 dzakahwinwa neccc. Zvakafamba sei kuti bato ravanoti harina mapazi ringe rakava rakasha kudaro? Shoko rangu nderekuti zvinhu zvitsva mwenezi nangenita ndama tenge gwee nika izio cha nyakazi kwa ilikubi kwa mctt shuwa na ekuti zaano pf zaano jimune demokrasi wajiru na mzuu ko wanga za kuzuta mbili ya demokrasi yomupato isina kuzone kwa mwika iwe zina kutazwa chete kita ewa wanga chua ziwa ulezi utongi wena njenita ande wa matike uchekerele
bebe ni ya mbura ya kufanyo zaata ndemini
vachiru manzu pane wano gunumuna musaruzi hizo hizo zamuri kutawara zina zine demokrasi zano pia kutonza uti wariku msoro wano shandisa simbara wa zakare kuimposa kana kugadzika makandidata anenga asingadiwe ni wano saka demokrasi ino zobuda papi
ndio zanga kutawara ndikati wano utawara hizo wazidi kutawara hizo shandasi hiyo zino mkatarisa ma MPs akawanda aiki kukwikwa saka imposition ino baku nani zani wakati wataura nyea hizi wakandimiri ngawa zini kutipumbiro romu temo zani pili etati raka mbomira sini zani rizu kutiri ndo kutiva kukwanta kukomenta kana kutaura mizi azo mungi rani rizu hiyo zile mkadraza mkanya waka wameza simba kutinka wani kutaura mizi triple C asa awasiri mendo ye triple C saka nizimu nguwa kututambisia mashoko ekibusi zeba kana kibusi hili hiyo yanga kizitea ulira regali kongo umbura
inuwa imbura wachiru manzu Dr. Zembe manzwa wachiru manzu wachiti murukuta uraneshe batu ore CCC asi amusi nengwe batu iroro taura itinzu
no chanda nishida kutindu gati kutuwa usisi nilele gyo randa zichicha kumdanyongo zichitu wapanesha matenge bwee uka Democratic Party DP kutoka nisha matenge bwee uka ino mshawaro asi ilo mugani wa mtumbago no citizen uye jela zende so mtumbamino we Democratic Party i citizen shakare saka hito zilo rwendo rungo shakate vamu mbele dalani kutika na atelita shokusharuza umindi ino bamuano kino gara kaerimwe wacha nita ino gano koko razindu koko si se bato no koko Democratic Party se bato to gara se shara jesu bago yonto la citizens saka hundra zekula ma citizens hino zono siyana nore yoko orno zono pika mindi yama citizens wajina wano wana wakutikia zikisi